bambona bambazimwa bachisora vangu vapfurana zvamurava vapozvidzumba vambonawo bambazvimwa zvamurava vapozvipfurana kwatonendejerisa rufuranga ruvasazini neufanga ndiyatanama komba chipa yatanama ishevisa mukombo usina kwatombawendonyerati vanhu mawendechahewe mawendechahewe kwatonendejerisa